Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumi guru 19, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wePalestine muZimbabwe anoshora Israel achiti ndiyo iri kukonzeresa mhirizhonga iri kuitika munzvimbo yeGaza iyo inogara vanhu vemuPalestine. Asi mumiriri weIsrael muZimbabwe, Zambia neBotswana anoti zvinoshamisa kuti Palestine iri kuona kuipa kweIsrael ichitadza kuona mabasa akaipa ari kuitwa neHamas. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wePalestine muZimbabwe, vaTama Al-Masri, vashora Israel vachiti ndiyo iri kukonzeresa mhirizhonga iri kuitika munzvimbo yeGaza iyo inogara vanhu vemuPalestine vanoraudzira mamirioni maviri nechidimbu. Asi mumiriri weIsrael ati zvinoshamisa kuti Palestine iri kutadza kuona mabasa akaipa ari kuitwa nechikwata cheHamas. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
VaMasri vataura mashoko aya pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare.
Under the Israeli heavy attack.
Tinozviziva kuti Israel iri kuda kuparadza zvizvara zvePalestine, ndikusaka vari kukanda mabhomba asingaperi aya vobva vada kuwanda nechigunwe. Iko zvino 65% yezviuru zvaurayiwa madzimai nevana. Hakuna mvura yakachena yekunwa, hakuna chikafu nepekugara, hakuna magetsi. Nyika dzepasi rese dzinofanira kumira nesu panguva yakadai, kwete kungoramba dzakanyarara.
Mumiriri weIsrael muZimbabwe, Zambia neBotswana, amai Ofra Fahi, vati zvinoshamisa kuti Palestine iri kuona kuipa kweIsrael ichitadza kuona mabasa akaipa ari kuitwa neHamas.
I'm a bit surprised that the Palestinian ambassador took side with a murderous terror organization like Hamas.
Zvinoshamisa kuti mhandu iri kuzivikanwa kuti Hamas, asi Palestine iri kuda kupomera nyika yeIsrael mhosva yaisina. Hamas ndiyo yatiri kurwisa nekuti yakauraya zvizvarwa zvedu nenzira inorwadza moyo. Ndiani munhu angaramba akanyarara mhuri yake ichipera kuurayiwa? Chero dai zvakaitika kuZimbabwe ikoko, munofunga kuti hurumende yenyu yairamba yakanyarara here? Israel haina mhosva.
Vati kupedza matambudziko ari muGaza, Palestine inofanira kushanda nedzimwe nyika kurwisana neHamas.
They can just give up the terrorists, they can extradite them.
Kana chikwata cheHamas chikapedzwa chese, zvinhu zvose zvinonaka. Saka Palestine ine chitsvambe chekuti midzi yese ine chikwata ichi muGaza idzurwe. Ndiyo yega nzira ingaunza kugadzikana muGaza. Saka pane kutipomera mhosva, Palestine ngaifumire pese pane Hamas nepavanochengetera zvombo.
VaAl-Masri vatsoropodzawo America vachiti ndiyo iri kubatsira Israel mukuuraya zvizvarwa zvePalestine zviri muGaza.
That the first Palestinian martyr.
Tinozviziva kuti America iri kushanda neIsrael nekuti takaona zvombo zvakabva kuAmerica mushure mekunge zvashandiswa kuparadza zvivakwa zvemuGaza. Tinoshora zvikuru kuita kuAmerica uku nekuti iri kuda kushandisa masimba ayo pasina kufanira.
Asi mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe, Valorence Sosha, vaudza Studio 7 kuti America iri kuda kubatsira zvizvarwa zvePalestine, kwete kuzviparadza.
Secretary of State Antony Blinken has spoken with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas.
Nyika yeAmerica kuburikidza naSecretary of State vaAnton Blinken vakataura nemutungamiri wePalestine vaMahmoud Abbas vakabatawo muoko nekuda kwevanhu vakaurayiwa muGaza. Vavaudzawo kuti vanhu veHamas havasi vanhu vePalestine uye America icharamba ichirwisana nemapato ese anofurikidza mwero. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakavimbisawo rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni zana kunyika yePalestine kuti vari kugara muGaza vabatsirike.
Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashanyira Israel vakapa rutsigiro rwavo kunyika iyi. Vakatiwo America ichapa rubatsiro kuvanhu vePalestine vakavhiringwa nekurwisana kweIsrael neHamas. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaRishi Sunak vashanyirawo Israel nhasi uye vati vanomira nevanhu nehurumende yeIsrael. Hondo iyi iyo yakatangwa neHamas ichirwisa Israel musi wa7 Gumiguru yauraisa vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana masere kubva kuIsrael neGaza inove pasi pePalestine. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tichiri panyaya yehondo iri pakati peIsrael neHamas iri muPalestine, mutori wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye abata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko vari kutaura nyaya yekuti kusafambiswa zvakanaka kwemashoko kuri kukanganisa zviri kubuda kubva muhondo iyi. Izvi zviri kutevera mashoko anonzi akabuda mumadandemutande akasiyana-siyana. Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashanyira nyika iyi uye nhasi manheru vari kutarisirwa kunge vachisangana nemutungamiri weIsrael waBenjamin Netanyahu muTel Aviv, umo vari kukurudzira vagari vemuGaza kuti vapiwe rubatsiro ruchibva nekumuganho weEgypt. Asi hofisi yavaNetanyahu yazivisa kuti nyika yavo haisi kuzoendesa rubatsiro kuvagari vemunzvimbo iyi kusvika vanhu vakapambwa neHamas vadzoswa. Mukusiya nezvenyaya iyi, Marvelous abata nyanzvi munyaya dzezvekutapwa kwenhau uye vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashwit Mukundu.
Apo tiri kuona hondo yechipisa, imwewo hondo yapisa ihondo yemanyepo ayo atiri kuona ari kufambiswa muzvivhitivhiti, ari kufambiswa munharembozha, ari kufambiswa musocial media. Chiri kuitika ndechekuti hondo iyi yaita kuti pasi rese ripinde mumativi mairi, divi rinosapota nyika yeIsraeri kana kuti maJudha nedivi rinosapota kana kuti rinotsigira verudzi rwechiPalestina kana kuti rwechiArabhu. Zvatakuona ndezvekuti hapasina achateerera mumwe, asi kuti pakugadzirwa manyepo akasiyana-siyana anoratidza tingati utsinye hunenge huchiitwa nenyika yeIsraeri, achiratidza kunzwisa tsitsi kana kuparadzwa kunenge kuchiitwa nyika kana kuti nzvimbo yeGaza nekuurayiwa kuri kuitwa zvizvarwa zvekuPalestine.
Mungati chii chiri kuitika kuti tione zvakadai zvichiitika?
Chiri kuitika ndechekuti pane kuwedzerera kunenge kuchiitika uye zvekushayikwa kwekuyananisa mashoko kunenge kuchiitwa nevatori venhau, kunenge kuchiitwa nevanhu vese vari pasi penyika vari kubatikana pamusoro penyaya iyi.
Chii chinofanira kuitwa kuti tinyatsoziva kuti zvinenge zviri kutaurwa ndezvechokwadi?
Izvi zvinoreva kuti avo vaverengi venhau kana kuti avo vari kuda kutsvaga kuziva pane zviri kuitika iyi kunyika iyi idzi vanofanira kuti vawedzere ruzivo rwavo rwekuti ungazive sei manyepo kana chokwadi pamusoro penyaya. Zvinoreva kuti haungatore bepa nhau, haungatore zviri kuitika pasocial media woti ndicho chokwadi, asi kuti unofanira kutarisa nhau kana dziri mungave dzemumapepa nhau kana paredhiyo kana pazvivhitivhiti kana pasocial media zvinenge zvichibva kumativi akasiyana-siyana. Zvinoda kuti iwe wacho usanyanyobatwe nehasha pane zviri kuitika izvi, asi kuti wotora mukana wokuongorora nekuti chokwadi hachisi kumativi esaya, asi chokwadi chiri pakati.
Nyanzvi munyaya dzezvekutapwa kwenhau uye vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashwit Mukundu, vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Tichiri panyaya iyi, mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi nhasi vari kusangana nemutungamiri weJordan King Abdullah muCairo, umo vachaita hurukuro yekuziya hondo yeIsrael neHamas. Vatungamiri vaviri ava vari kukurudzirwa kuti vavhure miganho yavo kuvagari vePalestine, asi pari zvino havasati vatambira zvikumbiro izvi. Vanhu vanodarika 1400 vekuIsrael vanonzi vashaya kubva kuhondo iyi uye vanhu vanosvika 2800 vekuPalestine vashaya zvakare kubva patanga hondo iyi. Vagari munyika dzakawanda pasi rose vanotsigira Israel nevamwe vanotsigira Palestine vari kuratidzira vachishora hondo iyi. Bato reZANU PF rinoti riri kuda kuti vatafadzwa manyika vaferefetwe nemapurisa uye vasungwe zvichitevera kunyora kwavanonzi vakaita tsamba kumutauriri weparamende vaJacob Mudenda yekuti nhengo dzebato reZANU PF dzedare reparamende dzinosvika makumi manomwe kusanganisira mwana wemutungamiri wenyika vari mutevedzeri wegurukota rezvemari neupfumi vakuda Munangagwa vadzingwe mudare reparamende vachiti nhengo idzi hadzisi dzebato reZANU PF. Asi tsamba yavamanyika yakafanana netsamba yakanyorwa navasengezo Chabangu vanozviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato rinopikisa reCCC uye vakanyorawo tsamba kuparamende zvakakonzera kudzingwa kwenhengo dzebato iri dzinosvika 15 kubva muparamende. Vamanyika vatumira mashoko kuStudio 7 vachiti vari kutumirwa mashoko ekuvatyisidzira neupenyu hwavo kubva kuvanhu vakasiyana-siyana vavasina kudoma nemazita. Mutauriri weZANU PF waChris Mutsvangwa nemukuru wekufambiswa kwemashoko muofisi yekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata imwe nhengo yebato reZANU PF muAmerica vaFrank Guni kuti tinzwewo mafungiro avo.
Aiwa, tuda kuti vanhu vazive zviri pachena kuti uyu munhu haasi musangano wedu weZANU PF. Kuno kuAmerica takarongeka, tine nhengo dzedu dzese tinodziziva, hatina munhu akadaro. Chechipiri, tuda kuti vanhu vazive zvakare kuti hapana asingazive kuti vanotungamirira mabasa emuZANU PF Comrade Robert Mpofu ndiwo vasecretary general. Chigaro ichi chakachinjwa musi uno unoyu, vaimbonzi secretary for administration kwemakore. Takangochinja mazita chete, takati nepati yakarongeka inozivikanwa kuti vabati vezvigaro ndivanani. Saka aya mahumbe nezvekumugoti matsuro hatizvipedzeri zvevanhu vanoita misarinyai.
Takaonawo tsamba iyo yavakanyora ichiendeswa kuparamende kuti yakatambirwa yakateswa chidhindo chekuparamende. Munoona paramende ichitorawo matanho here?
Aiwa, hationi pachidiwa matanho apa. Chekutanga ndechekuti hatina chokwadi chekuti tsamba iyi yakasvitswa zviri pamurao kuparamende, nokuti kuferefeta kwatakaita nezuro tiri kunzwa sekuti vanefanange vakatambira tsamba yacho vari kuti havana kuiona. Chechipiri, vamudenda vanova ivo mutauriri wedare reparamende, hapana asingazive kuti vatori nhengo yedu kumusangano weZANU PF. Zvasiyana nemamwe mapato ane vanhu vane zvigaro vasingazivane kuti ndivana. Ikoko ndokunogona kuti munhu anongonyuka achiti ndiri acting this acting that, o ndine chigaro chakati, nokuti hapana anoziva kuti ane chigaro chaicho kumusangano yakada pana CC ndiani.
Takaona pakaitwa tsamba dzemhando iyoyi nevebato reCCC pakabva pakurumbidza kutomiswa vanhu nezvimwe zvakawanda wanda. Hamufungi kuti vanofanira kuitawo izvozvo here pakadai apa?
Aiwa, tinoda kuti vanhu vatereri vazive kuti pamutemo hwongu mutauriri wedare vanosungirwa kuti kana vachinge vatambira tsamba dzichibva kumusangano unenge wakaisa vanhu muparamende uchiti wabvisa vanhu ivavo, vanofanira kungofasiliteta kufatira zvinoreva kuti vanofanira kutevedzera mutemo vachitaurira mukuru wenyika nebato reZEC reZimbabwe Electoral Commission kuti kuno kwaita vhakanzi, vanhu havadzingwa nemusangano wavo. Zvino tinoona zvakaitika kuCC, nokuti kuCC hapana anoziva kuti chigaro chaicho chakati ndiani. Vanhu vacho havazikanwa. Saka vamudenda havaigona kuramba nokuti havazivi kuti ane chigaro chipi ndiani. Saka zvingatoshandisa kuti ivo vari nhengo yeZANU PF inotova politburo member vangatadzira tsamba yemumwe munhu wavanotoziva kuti haasine musangano wavo, havatombomuzivi kuti ndiani.
Nhengo yebato reZANU PF muAmerica vaFrank Guni vari parunhare kuVirginia muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reparamende sezvo mutauriri weparamende vaMudenda namabharani wedare vaKennedy Chokuda vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi Evans abatawo mutauriri webato rinopikisa reTripleC vapromisi mukwananzi kuti tinzwewo maonero ebato ravo.
Tisati taziva takamirira Speaker of Parliament kuti vazopronounsa position. Chatikutarisira ndechekuti kana kuchinge kwanyorwa tsamba ichirikola vanhu sezvakaitika pakarikolewa vanhu nabachabangu. Speaker of Parliament achangorikola vanhu. Mukatarisa takatonyora kuti zvino kana yatonga muzinda wenyuchi kuti afunga kunyora tsamba orikolewa, izvo zvichabanga akarikola vanhu. Tikunzwa kuti kuno umwe kuzano arikola vanhu. Zvinoreva kuti more than 100 maparlamentarians asisimo muparlament. Parliament ya collapse. Hakusisina hurumende. Kwakufanira kuti kuchitenda kusarudzo idzva. Asi maonero atiri kuita ndeyekuti tikaramba tichitendedza vanhu kuti anyora tsamba orikola, anyora tsamba sezvaita vaviri ava, tinodzamara tisina munhu muparlament.
Zvinosiya mafambiro eZimbabwe papi zvikaramba zvichifamba mafambiro iwayo.
Semataura andaita, Zimbabwe yatonga watonga muzinda wenyuchi. Hapana chakanaka, hapana chinofamba. Hatisi kuziva kuti mangwana kunyora tsamba achirikola ndiani. Vese vetripusini vezanupf ari kuvaramba vanhu varikola. Dambudziko redu hope ndere mutemo wekurikola vanhu hauna kugadzirwa zvakanaka.
Zvingada kunzi zviitwe kupedza dambudziko rakadai ndezvipi?
Zviri nyore mukoma wangu. Isusu tiri kuti TPC, musangano weTPC hauna munhu wakarikola. Ngavarege kubvisa maMPs nemacouncillors vakasarudzwa nevanhu vachitevedzera tsamba yemunhu atingati nechishona chidhura asingazikani kwaari kubva rekwaari kuenda. Ongomuka kuseni kumba kwake unobvisa vanhu vakasarudzwa nevanhu pasarudzo yenyika. Hazvigoni kuti zvidaro.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromisi mukwananzi vari parunare muHarare naEvans Ninga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eFrance azivisa kuti motokari dzekutanga dzine mauto ayo ari kubuda muNiger zvichitevera kubviswa pachigaro kwemutungamiri wenyika iyi dzasvika munyika yakavakidzana neNiger yeChad nhasi. Mutauriri wemauto eFrance, Colonel Perry Godrelli, vaudza sangano renhau reAFP kuti motokari idzi dzasvika munjamena guta guru reChad zvisina dambudziko. Russia nezuro yakasunga mutori wenhau anoshandira Radio Free Europe kana kuti Radio Liberty uye ave mutori wenhau wepiri anove chizvarwa cheAmerica asungwa neRussia gore rino. Alsu Kamasheva uye anove chizvarwa cheAmerica neRussia uye ari mupepeti wenhau weRFERL ari kupomerwa mhosva yekutadza kunyoresa semushandi wekunze kwenyika. Mutoro wenhau uyu akaenda kuRussia muna Chivabvu achifambira nyaya dzemhuri yake uye akambochengetedzwa panhandare yendege muna Chikumi, magwaro ake ekufambisa akatorwa. Bato rinopikisa reCitizens Coalition riri kuchema-chema kuti munyika mapindwa napongwe vachiti hamusisina kuteverwa kwebumbiro remutemo zvasiya vanhu vave kuita madiro aJojina, vamwe vachiita donga vatonga muzinda wenyuchi. Izvi zvinobva pakuti vanhu vanonzi vanongozvipa zvigaro vari kuita madiro mukunyora matsamba ari kukurudzira kudzingwa kwenhengo dzemapato ezvematongerwo enyika ari muparamende nemukanzuru kusanganisira iro bato reTRC neZANU-PF. Asi ZANU-PF iri kuti munyika muna dambudziko rekushayikwa kwekutevedzwa kwebumbiro remutemo, zvimwe chete nehurumende iri kutiwo munyika hamuna dambudziko iri. Saka chii chiri kuitika munyika? Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nengo yeCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America, vatawanda dzokora, pamwe nenengo yeZANU-PF mudunhu reBritain, Dr. Masimba Mavaza. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti chii chiri kuchemwa nacho nebato ravo.
Nyika yedu yeZimbabwe yapindwa napongwe. Hamusina kumira zvakanaka munyika, maita mhirizhonga. Ndosaka tati kwaita constitutional crisis. Tarirai muone zviri kuita mudare reparamende. Muri kuitwa mahumbwe neZANU-PF vachitora vanhu vasiri vavo, vowithdraw maparlamentarians edu. Nezuro makaona vachinotora futi kumakanselers edu vachibvisa vanhu ikoko zvisiri pamutemo. Motarisawo kurohwa kuri kuitwa vanhu, kusungwa kuri kuita vanhu. ZANU-PF ine mutemo wayo kuvanhu vayo. KweTRC vanobatwa nekuseri kweruoko sevana vekwamainini. Tarisai muone zvakaitika kuTRC ndozvakaitika kuZANU. Kune vanhu 70 maMP eZANU akarikolewa, asi vamudhenda vakanyarara nanhasi vari kungotarisa kudivi. Saka tiri kuti mutemo hausi kuteedzerwa neZANU-PF. Saka munyika medu maita madiratibvange, maita nhamo yeconstitution. Kune constitutional crisis inofanira kugadziriswa nevana veZimbabwe.
Dr. Mavaza, hanzi munyika maita dambudziko rekusateverwa kwebumbiro remitemo.
Tikatarisa nyaya iri kunetsa apa inyaya iri kukonzerwa neveTRC. Ndoaya atinoti madhambitana namabhuruku ahambodzo. Nekuti chekutanga ndechekuti ZANU-PF ine mastructures ayo anozivikanwa nevanhu veZANU-PF nevanhu vasiri veZANU-PF pasi rese tenderere. Ukangonyora kuti ndiani secretary general weZANU-PF unobva wamuona. Kechipiri, hatitorina anonzi interim secretary nekuti secretary wedu atinayo is substantive. Zvino ukazongoona vanapodo vaakungonyora chitsamba vachitiwo vatumwa neZANU-PF. ZANU-PF haina kupatsana, haina kuita yatingati mafactions. Saka reda kwaizvozvi zviri kuitika izvi mahumbwe ari kuedza kudikwa neTRC. Saka vakabika mbodza, vaida kungoedza kutakuratidza vanhu kuti togoda kubvisa vanhu musangano kana muparamende. Aiwa, hazvishandisa izvozvo kuti unzi tsamba yako yaakseptwa unenge uchitozivikanwa kuti une kodzero yekunyora tsamba wakamirira bato reZANU-PF here. Saka isusu ikoko chabangu havana kumboramba inhengo.
Ndikubatei muromo, ane kodzero yekuona kuti uri nhengo yebato ndiani?
Veparamende vanobvunza kuti tsamba yatatambira ndiyenyu here, moti ehe.
Regai tinzwe kuna vadzokora. Vadzokora, pindurai tinzwe.
Vamavaza vari kutonyepa, hazvisiri izvo zvakataurwa navamudhenda. Vamudhenda vakataura ivo vakati ivo chavo kutora tsamba, havatsvagurudze kuti ndiani anyora. Vakangoona tsamba iri paletterhead yakanyorwa ichinzi ndeyemusangano wakati, chavo kuita basa ravo nekuti havana masimba ekutsvagurudza. Kutsvagurudza kunozoitwa nekoti.
Dr. Mavaza, paramende ingaoneka sechinhu chakasununguka here tichiona kuti vamudhenda vanove mutauriri weparamende vari kunzi vakapiwa tsamba yenhengo yeZANU-PF yamuri kuti haina kuonekwa inhengo yeZANU-PF?
Vamudhenda igweta rinoremekedzwa zvikuru. Havambofa vakarova imbwa vakaviga mupinyi. Vakatotarisa tsamba iyi, havana kuiona tsamba iyi. Asi imi mukatarisa tsamba iri kunzi vakaiona, pane zvinhu zviviri zviripo. Tsamba yeZANU-PF, chitambi cheZANU-PF chiri kuruboshwe kwebesa. Iyo tsamba yeTRC yainyebera kuita ZANU-PF chiri pakati nepakati panhongo nyapebepa. Saka handiyo ileta idedu.
Vadzokora, kweiyo paramende iri kutungamirwa nenhengo yeZANU-PF, sei musiri kuchemawo nayo kuti yakakepchwa?
Hapana chisina kukepchwa muZimbabwe. Vamunangagwa vari kuinvesta mari yakawanda nesimba rakawanda kukanganisa mafambiro akanaka enyika. Panze pekuti vainveste kuti upenyu hwevana veZimbabwe huenderere mberi. Saka tangozvipira kuti tichipinda mumugwagwa tichigadzirisa nyika yedu, nekuti zvimwe zvese taedza asa hapana tafamba
vama vaza
kungotarisa Zimbabwe unongora zvinhu zvakarongeka hakuna dambudziko hakuna matanho anoda kutorwa kungoti uyai kuZimbabwe muzvionere pindai munyika tikutotonga vaidzi vari kutouya iko zvine zvakatopiwa chigaro chekuva mutungamiri weSADC gore riri kutevera nekuti vane vimba navamunangagwa saka dzimwe nyika dziri kutoona kuti nyika yedu iri kushanda iri kutofamba hakuna dambudziko
nhengo yezanu PF mudunhu reBritain vamasimba mavhaza vari parunhare kuBritain kwakare manzwawo zvakare kubva kuna vatawanda dzokora vanonge nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vari parunhare muNorth Dakota neStudio 7. Munhau dzemitambo muna 2000-2004 Elliot Mujaji akasimudza pasi rose nekutora menduru dzegoridhe mumakundano ekumhanya nzendo pfupi dze100m kumakwikwe World Paralympic Games. Asi kubvira ipapo Zimbabwe iri kungoenda kumakundano aya isina chainodzoka yakabata. Mukuziya nezvenyaya iyi Michael Kariati aita hurukuro naMujaji nemamiriro akaita zvinhu.
Mujaji anoti Zimbabwe yasarira zvikuru kwete mumitambo yevakaremara chete asi mumitambo yese nemhaka yekwaanoti kushaya hanya pamwe neruzivo kwevari kutungamira masangano emitambo.
Tisingatarisiye zvavanhu vakaremara boka asi kuvanhu vese vandinoona vanoita zvemutambo munyika tingati mashoma masports ari kuitwa zvenani tichitarisa pamasports cos anowanikwa ari muno munyika atinoita.
Anoti zviri zvemitambo yevakaremara kunyange hurumende haisi kuita hanya nazvo nekuti inoona mitambo iyi sekuvaraidza nguva.
Dambudziko riripo nderekuti pane pakati one day pasingatariswi vachienzanisa semabatiro avanoita vasina kuremara nokuti vanenge vachiona sezvinhu zvecharity asi vasingatarisiwo kuti zvine upenyu kumberi kuvanhu ivavo. Saka inini ndinoona kunge hurumende inofanira kuti nyatsopindira vanyatsoonawo kuti vanoitawo mitambo vakaremara vanyatsotariswawo vachienzaniswawo neivavo vane nhengo dzakakwana.
Mukuru weZimbabwe Amputees Football Federation vaRobson Musarafu vanoti sangano ravo riri kurarama nemudeme.
Kubva 2019 kusvika izvezvi taingoshandisawo zvimari zvedu zvemuhomwe zvimikando zvedu uye vatambi vakawanda vaingobva kumba vachingouya voshandisa mari dzavo. Maofficials edu nemareferees nemacoaches vari kungoshandisa mari dzavo asi kana taakuita zvinhu panational level taakuda rubatsiro mufungi hazvigoneke tichishandisa mari dzemikando.
Mujaji anoti pakaitika shanduko mabatirwo anoitwa mitambo yevakaremara panokwanisa kuita vatambi vanodzokorora kana kudarika zvaakaita. Asi akambomirira nyika kumaCommonwealth Games Patson Mderedzi anoti kuvharwa kwemakambani aifarira zvemitambo kwaakanganisa zvakawanda mumitambo.
Kumhanya kwakabatwa zvikuru sei nemamines nemaindastry angari muno munyika medu uyezve gore rogaroga mamines akanga ari munyika medu gore rogaroga zisi kuyaita mutambo wayo paTold Stadium zvimwe chete zvine hwange Shabani Mine, Gas Mine, Trojan Mine, Mangura Mine, Alaska Mine, Rio Tinto, Vanashamva, ose makambani aya. Saka tikati nguva yatakurirama iye zvino, Chamber of Mines hakuchisina. Saka maevents amashoma nenhau yokuti masponsors hapana.
Anoti, dai zvaiita, mauto eZimbabwe apinza basa vatambi nekuti ndivo vane mari yekutsigira mitambo.
Dai mauto edu zvakare defense forces nenhau yokuti hatichina mamines atibatsirawo nekupinza mabasa vana vachangobva kuchikoro kana kuti identify vana vachiri kuchikoro vanogona kumhanya.
Tinotenda Kariati musakanganwa chirongwa chelive talk nhasi apo tiri kuita hurukuro nemabasa ari kubatwa nemadzimai. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Tavoka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.